vagari vanoti vakaudzwa nebazi rezvinhu rinovapa mvura kuti kune michina yakafa kudhamu rinopombwa mvura asi havasi kufara nenguva yareba yatorwa dambudziko iri risina kugadziriswa. Vagari vemimisha yeveruzhinji yakaita sekuhuyiru nekugona vanoti nekushomeka kwemvura vave kushandisa mvura yemumatsime asina kuvharwa pamwe nezvikova iyo inovakanganisa utano hwavo. Sachigaro wesangano rinomirira vagari reGood United Residents and Taxpayers Alliance kana kuti GURA Valoid Mufudze anoti vagari vazhinji vari kugara vachinzwa midumbu nekushandisa mvura yakasviba yemumatsime.
Vagari vemuno Magutu vatova ne 3 weeks vasina kana mvura. Mvura haisi kubuda. Kuzviunwa vezvino vari kutiudza ivo kuti electric motor yavo yakafa, saka yakaenda kunogadzirwa. Saka dambudziko irori ratokura ratokura muto. Ende zviri kuitika ndezvekuti vagari vari kumwa mvura imumugodhi. Mugodhi yakashama, haina kana kuvharwa. Zvino nekunyaya kwemvura, mvura iri kuyerera ichiisa svina mumigodhi iyoyo. Saka tatosangana nekuti vanhu vazhinji vatarisana nedambudziko rokunzwa mudumbu, rekurwara nezvirwere zvinokonzerwa nemvura yakasviba nenyaya yekushaya kwekwa kwemvura.
Mumwe mugari wemumusha wegona vatafunga mamombe vanoti kushayikwa kwemvura kwenguva refu kwave kutyora kodzero dzavo. Vamamombe vati vakaudzwa kuti mushina uchagadzirwa nekukurumidza asi nanhasi chabuda hapana.
Mvura is, you know, is the fundamental human right. Kodzero iri kutyorwa iyoyo. Iko zvino tine ma medium suburbs asina sewer system. Vanoshandisa ma septic tank and soak away. Kune ma wells as well kuti vakwanise kuwana mvura yekushandisa pa dzimba dzavo. We have been communicating nevanhu vezinwa team yekwaGutu, but they are keeping on promising us that the problem is being rectified.
Vamwe vagari vari kupomera kanzuri yeGutu mhosva yekusaita hanya nedambudziko ravo nekusasunda bazi rezinwa kuti igadzirise dambudziko iri nechimbi chimbi. Asi mukuru webasa mukanzuri yekwaGutu vaAlexander Mtembwa vaudza Studio 7 parunare kuti dambudziko iri riri kuzinwa, ivo havana simba rekuvamhanyisa kuti vagadzirise. Kansela weward 34 Mampandawana vaBernard Mwango vanoti vakambozama kutaura nevezinwa kuti vagadzirise zviri kunetsa, asi bazi iri riri kuisa zvitanda munzeve.
Vanhu ava ndakatombotaura navo vari kungonyepa vachitaura nyaya yekuti magetsi, but inenge plandi yavo yakafa. But vanoti vane imwe plandi yedhemu redu diki ripapurasi pamakaya yesevenza yavakabvisa, saka menoti vakaise. So ndo yatachitumidza kuti tomona veirequesta kuti vadzose iyoyo. Then kana imwe ikada 40 imwe inenge ichirelieve. So maybe we need to meet, otherwise tichasangana mangwana as kutoona nemamwe marepresentatives emacivil societies nemarepresentatives emaresidents kuti how best can we do.
Asi mutauriri webazi rezvinwa vasungira shori wavati vane hurombo nekutadza kugadzira dambudziko iri nekukurumidza, asi vati vari kugadzira nechimbi chimbi pari zvino.
Tarisira kutanga kupomba mvura kubva nhasi kwaGutu. Tanga tine dambudziko rekuti tine electric motor yanga yafa, asi yakagadzirwa uye yasungirirwa. Yakanga yafa nokuda kwemagetsi anga achikanganiswawo nekunaya kuri kuita mvura. Saka mvura tarisirwa kutanga kupombwa nhasi ichipinda maGutu.
Vagari vanoti dambudziko remvura rinotyiwa kuti ringangowedzera kupararira kwechirwere cheCOVID-19, icho chinokurudzirwa kushandisa kwemvura yakawanda uye yakachena. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.